A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Friday, November the 15th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we're traveling back in time to 2 years ago on this day when the Zimbabwe Army announced they were intervening to target criminals that surrounded then-President, the late Robert Mugabe, after moving their military hardway into Harare and seizing control of the state broadcaster, the ZBC.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're streaming live on our Facebook platforms at VOA. Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We're also live on all our websites, which are www.voashona.com for Shona, and for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com. And on this day 2 years ago, tensions and euphoria ran high in Zimbabwe when the army raiding homes of government ministers, including Jonathan Moyo and Ignatius Chombo, amongst others, saying they were targeting criminals around then-President, the late Robert Mugabe, and not staging a military coup.
While Mr. Mugabe and his ministers were scampering and fighting for their lives, many Zimbabweans were celebrating what was clearly the beginning of the end for Mr. Mugabe's rule. But today, that euphoria has died and has been replaced by a cacophony of disenchantment against Mr. Mnangagwa's successor, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Many are complaining about his leadership. The economy is in a tailspin. There is no jobs that he promised during the election campaign. And many, many people today are regretting participating in the removal of Mr. Mugabe. In brief, many people are saying they were better off with Mr. Mugabe.
We will be taking you through that journey today, and for you to come here and also reminisce and tell us, where were you? Has anything changed? What do you foresee happening in the future? So please join us today, and we welcome all your suggestions, and also please write your numbers on our Facebook platforms and we'll call you right back in Tunga.
Yebo mavi kunjalo lithona njani emakhaya kwabasanda sixhuma singumsakazo we Studio 7 na njalo sikuhlelo we Live Talk. Utaba isingalo lamhlanje ngolokususwa kuka Moyi umnumzana Robert Mugabe uhulumende wakhe embusweni ngomnyaka ka 2017 na lizakhumbula ukubana ngosuku lwalamhlanje nkulo mnyaka 2 years ago ibutho laselingenileke estaladeni izolo mhla ka 14 lahluthuna intambo zomsakazo we ZBC kanye lakumaphephandaba kahulumende laseliziphethe. Laselimemezela-ke lamhlanje ngo 5 o'clock ekuseni kungubaba uSibusiso Moyo osengumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Wayengakaziwa ngabantu abaningi ngaleso sikhathi, kodwa-ke wasephuma ngelanga lalamhlanje ngo 5 o'clock ekuseni kumabonakude ememezela ukubana ibutho selingenele kwezombusazwe, ngoba la selinanzelela ukubana kulezigebengu izigelekeqe ezazigombolozele umongameli Robert Mugabe zisenza imisebenzi yenkohlakalo eyayibulala umnotho weZimbabwe. Wakulandula wakubeka kwacaca ukubana kwakungayisiyo okuthiwa yi-military coup, ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Kodwa 2 years down the line abantu abaningi bathi kusobala ukubana umgabe wahluthunelwa elibutho. Abayakhala ke abaningi lanxa abanye ikakhulu abecele likaMnangagwa besithi hayi umongameli wenza konke akwenelisayo, abaningi bayakhala ngombuso kaMnangagwa bathi uqhubeka icindezela abantu, abanye bathi umbuso wakhe mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Bavama ukupha umzekeliso wesinkwa abathi sasiyidola ngesikhathi sikaMgabe, namhla sibalelwa phezulu khona le kubo $16-17. Ngokunjalo bathi hayi babengcono ngaphansi kombuso kaMgabe abanye. Kodwa ungababuza ukuthi alubana esaphila uMgabe lamhlanje, simbize sithi hayi mdala subiselwe into zakho, ngena esihlalweni ubuyela lapha, ungavuma yini? Bengavuma. Bathi hayi bebengasoze bekuvume lokho, kodwa bayaqathanisa nje ukuthi hayi phakathi kwemibuso yomibili awukho ongcono kulo munye. Mafi
kune yawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro nhasi semusi wechishanu kudai ntunga nhasi vazhinji pari zvino tunoziva kuti vakatarisa ivo mutambo webhora uri kutambwa pakati pemawarriors nemazebras ekubotswana, asi nhasi tanga tiri kutarisa isu kudzora ndangariro kune zvakaitika makore maviri apfuura apo takaona vechiuto pazuva ranhasi gurukota rezvekunze kwenyika vasb moyo vachienda ivo kunhepfenyuro yezbc vachisvika ikoko vachisvikonotaura ivo kuti pane zvavanga vari kugadzirisa munyika, uyezve vachiti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachigadzirisa nekubvisa matsotsi avaiti ivo akanga akakomberedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Saka tiri kutarisa kuti ndo zvakaitika here, semaonero enyu pane zvasanduka here mushure mekunge pari zvino tava nemutungamiri vaEmerson Munangagwa. Asi ndinofunga ntunga tine vhidhiyo iyoyo yava SB Moyo apo vakaenda kuZBC regatimbonzwa kuti vaiti chii pavaitaura ivo vachitaura ivo neveruzhinji. Musi iwoyo vazhinji vakanetsikana chaizvo vachitiko chiiko chaakuitika, asi regai tiende kuvhidhiyo iyi tinzwe kuti vakati chii pavaitaura apa.
Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only
apo murikunzwa va SB Moyo
around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. Zimbabwe Defence Forces
apo tanga tiri kunzwa vaSB Moyo vachitaura ivo kuti vakanga ivo vechiuto vakanga vari kuti ivo vaMugabe nemhuri yavo aiwa vanga vakachengetedzeka zvakanaka, uyezve vachiti ivo vanga vachida kuti vabvise vavaiti ivo matsotsi anga akakomberedza vaMugabe. Saka toda kunzwa kuti mushure mekuitika kweizvi pane zvasanduka here, pane zvamuri kuona here, pane mutsaukano here, uyezve kuti pane zvamungaone zvingagadziriswa here mune remangwana. Ntunga
yebo mavhi, end mvunzo uri kubvunzwa nevanhu vakawanda nhasi ndewekuti sezvo vaiti kune matsotsi akakomberedza vaMugabe ari kuba muhurumende ari kuita nyaya dzeuori corruption, ko corruption iri kuitika nhasi, uori huri kuitika nhasi huri kuitwa nematsotsi avaMugabe ayaya kana kuti uyu akomberedzwawo nematsotsi? Yilo udaba olukhulunywa ngabantu abanengi ukuthi njengoba imisebenzi yenkohlakalo ikhanya iqhubeka kuhulumende, amasela lawana ababesithi bawajongile bazama ukukhipha wona ababesithi agombolozele uMgabe yiwo alokhu ekhona yini? Ngoba siyazi abaningi babo sebasuka elizweni abantu ababesidla ababegombolozele uMgabe ngoJonathan Moyo kaSukuwere. There is no doubt ukuthi yibo ababekhulunywa libutho, kodwa inkohlakalo iyaqhubeka elizweni kuhulumende manje. Umbuzo ke ungokuthi lo uMnangagwa selamanye amasela yini amgombolozeleyo? Yo umbuzo obuzwa ngabanenge.
Ndiri kunzwa ntunga kuti tine munyarikani wedu wekutanga vankululeko Sibanda varipo veMDC yava Nelson Chamisa. Saka totanga nekuvabvunza kuti makadiko vaSibanda?
Tiripo makadiko zvino.
Aiwa tiri wadi. Imi munoona pane zvasanduka here tichitarira kuti nhasi pava nemakore maviri atiti apo takaona vechiuto vachipinda munyika vachiti ivo vanga vari kuda kugadzirisa zvinhu uyezve vachitaura ivo kuti vanga vari kuda kubvisa matsotsi anga akatenderedza vaive mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe.
Munoziva zvenyu kuti apa muri kungonatsa nyaya. Chokwadi chinozikanwa nevana muZimbabwe ndechekuti masoja akapinda akaita inonzi nechirungu kuu akatora utongi nechisimba. Vakatanga kutonga nyika nechisimba nemuwavo uyu vamunangagwa. Tinoziva kuti kubva musiwo pakabiwa mari dzakawandisa kubva kuhurumende 3 billion dzakabahwa neparlamendi kuti dzakabiwa kubva November kusvika kunana April, May 2018. Saka tozati umbava wakasimbiswa. Uyezve pane vamwe vakataura zvichitika izvi zvekuti ai wakapa vanyatsopinza vanhu vanogona manje kuti kuzotinetsa pakubira nyika apa. Nokuti aiziva zvavakaita kuDRC, tinoziva zvavakaita kuChiadzo, tichizoziva zvavakaita zvemunyika yeZimbabwe panguva ese yavanga vari vachitonga kuchiuto uku. Saka handizivi kuti tinovachenesereyi tichiti vakapinda vachiti vanoda kubvisa mbavha kana kuti chichokwadi ndechekuti vakapinda vachida kubira nyika.
Mutunga.
Kotwa vati dhokotela Spanda ibutho kalihlutunanga bona bezanu PF sizama ukubachuma lapho zabezwa bedefender bathi okukhona ukuthi uMgabe wagcina ngokuzisukela esikhundleni ngokuresigna ngakho ngeke sithi wahlutunelwa libutho.
Tukunzwa kuti vasibanda nhare dzavo dzinenge dzadonha asi regai timboenda tina amai Linda Masarira Kaingizi makadiko. Aiwa, vesangano relead. Totarisa kuti nhasi tiri kuona isu pasvika makore maviri atingati anniversary yezvakaitika munyika makore maviri apfuura patakaona vechiuto vachiuya vachiti ivo vakange vari kuda kubvisa matsotsi anga akakomberedza vaMugabe. Pane zvasanduka here semaonero enyu?
Chekutanga chandinoona chakasanduka inyaya yemagariro edu mukati menyika ino takanyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ndichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yaMugabe zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Ichaive chimiro chekuti waiti ukada kunatsoratidza kuti izvi hatisi kuzvida sevanhu waigara wakangoteverwa kawaiperedzesera waamujeri kana kunotorwa usisaoneke zvakare. Toona zvakare kuti kaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Ndo maonero andiri kuzviita kuti freedom yavepo zvasiyana nakudhara pavaiti there was freedom of expression but no freedom after expression. Chitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties nguva yaya yaMugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya mazuva vanhu vakapombonoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaita last year vonona I think paelection period vakuna bato rakasangana kane kurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yaMugabe. Ndo positive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vaMugabe vaenda. Machallenges mazhinji achiripo takatarisa maringika noupfumi hwenyika pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uori ungava huri muhurumende ungave huri mukati mevanhu ndo pandinoona pasina politika uyo tigoregadzisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagona kugadzisa nyaya yeuori handina kwandiri kuona tichienda nekuti tinoramba chikavira mberi asi tichidzokera shure.
Antunga.
Yebo, uDokotela Spanda usephendukile njalo. Dokotela Spanda yamuzu unkosikazi Linda Masarira Kaingidza. Uthi sokwehlukene la lesiya skhathi ngesikhathi sikaMgabe ngoba kathesi abantu sebele nkululeko ya kwansukhuluma okufunayo awubotshwa. Ucho njalu ulinda masarir.
Sele kwenye kuti EMTC katika sipate sipani wasikwani tu wanzi mshanga na lizende Zimbabwe. Mapolisi sale tiga kuvunia loko. Mchone na mshanga nzi mshanga na ndavo. Wesala kono kuti sende mshanga na era renge kuto loko. Mshanga na zavu la matignatiris. Awanda wafana na maambasa ata abakuluwa zana pisimisi. Sizamu kuti silungise isimolo ubona kwa Zimbabwe. Emhlabeni jikelele kodwa zakhula abanye abantu besithi bona kuthokona kuloko ehlukana ukwehlukana kwangapho umnanga kwayisiwayo owenza ukuthi abantu bulawe ngo-2018 indawo abantu befuna ukudlala ngathi isikhathi esiningi kakhulu sidiniwe ngalaba abantu mani okunye fanele sikunanzelele ukuthi khathesi umgabe ngesikhathi sakhe sonke busa kula bantu abangu-3 kumbe 4 abathethwa nge-treason umnanga kwakhathesi sikhuluma so ule minyaka emibili engenile abantu asebethethwa nge-treason sebefika 10 honorable scholar bonke wathawale treason ngoba wakhuluma ukuthi uhulumende lo into yakhulunywa ngithwangirayo kodwa zangabe le problem so siyabona ukuthi abantu abafuna ukuthi basivala amehlo ngoba banikwe okumnandanyana kono kokutshontshwa uhulumende ngaba sihambele kathana le mali
mai masarira kaingiza hanzi na dokotela Nkululeko Sibanda MDC iri kurambidzwa kuita misangano yayo. Just yesterday the police said no yet to another meeting planned by the MDC. So where is the tolerance?
Chekuta angati tarisa nya yoyo. Tunofana wakuta so wakari utinika ya gini mtimo yayo. Uye batore MDC wakuru wayo wa shinji magweta. Vanoziva marongero anoitwa manyorero etsamba nezvinofanwa zviripo pavanenge vachikumbira kuita magungano aya. Kana ivo vakaendesa tsamba yavo mazuva asina kufanya ndinoziva kuti notice iyi yekuchetwa musangano itwa 7 days before. Kana imi mukaendesa notice iyi 4 days before. Munenge muchida kuti ivo vazoini ndikungopasa muenzaniso nekuti nyaya iripo ndeyekuti bato reMDC riri kuramba richikonzeresa confusion mukati menyika ino vanoita zvinhu zvinenge zvisiri outside maspecified legal requirements vaita outside zvinhu zviri maspecified legal requirements vomhanya futi kunzokuona kuti tiri kungunyikidzirwa kodzero redu indinoona zvakakosha kuti ngatitei zvinhu zviri malegal requirements edu semanyorerwa zvinenge zvakaita mubumbiro remitemo kana mitemo yedu chechipiri tikada kutarisa zvakare kuti tikaramba tiri vanhu vanogara vari antagonistic vanoda kuramba vachirwa vasingaunze masolutions futi nyaya dzatiri kunzwa tikada kudzoka kumashure gore rino rese kana kubva kumarure kumashure MDC inoramba ichikotaura nyaya dzehonde inoramba ichitaura nyaya dzekurwa inoramba ichikotaura nyaya dzekuda konzesa nyonganyonga nyaya dzekudira jecha nyaya dzekuti cheo ani nani zvakare hurumende pasi rose kana uri kudhina nevanhu varoda kuramba vachingokonzera instability reaction yacho inenge yakamira nguva yatiri inoyi chandinokurudzira iwa kumbeko varipo vakateerera kuti vazoendesawo kana kune mutungamiriri wavo ndeyekuti ngatimbosiyanai nenyaya yekurwisana timbouya kuzorwidzana nemaideas anovaka nyika ino kuti nyika inotoigadzirisa sei nekuti ivo veMDC vakatadza kupruvha kudare kwavakaenda constitutional court kuti vakahwina maelection hatingarambe tichirwa tiramba tichitaura zvinhu zvinopikisa nyika yedu zvinodemonisa nyika yedu Hillary Clinton kuamerica akabvuma kuti hemandipirira maelections kuti chakakosha inyika yeamerica ngatishandei kuti america iende mberi havana kuramba vachiti trump tichara pachipotera matombo tinoona everyday america yose ichiva tambo zvaari kuita zvisiri izvo asi havasi kusunga upinyu hwenyika yavo havasi kudzorera nyika kumashure vachiti ngatichenyonganyonga mukati menyika yedu it is high time that MDC matures and stop this tomfoolery yekuti varuramba vachida kuramba vakatiita tension mukati mezvizvarwa zvemuzimbabwe ngatimbogarai pasi semazimbabwe tibobvisa majakete mapato edu titogadzirisa senyika ino kuzvizvarwa zvemuzimbabwe zvigare zvakanaka kwete kutwera tichishungurudza pfungwa nemwoyo yemazimbabwenzi mazhinji ari mukutambudzika.
Dr. Sibanda, before we go to our next guest, I'm sure you'd love to respond right there.
No, I don't respond. That's just a lot of hogwash. She just said nothing. She is singing to put it to the gallery. We can continue with more serious people.
Okay. Thank you there, Dr. Spanda. We'll come back to you, Mava Titorem, our next guest.
I want to consult it in our Jones, Musarave, Batore, Zano PF, Varku, Canada, Kotnokchinga Mizai, Pachirongwa.
Oh, thank you so much.
Vamsara, mungati michi, chaitwane, urumende nyu, yes, Zano PF, chamungati, chino yemurika. Ti wona kuti mashika 2 years, mapinda pachigaro.
Well, chokutanga tawedzera freedom munyika. One major example being freedom after speech and freedom after expression. Old dispensation zvairovesa kana kuraisa kana kutsakatika. Ukaona wa criticize vamugabe waisungwa uvariwa or disappear. Aswam Nangagwa, Varuta is a lot of unprecedented tolerance to the opposition. Wagati ma opposition party says, Magasununguka with the Tieto Garapati, Sikurukura Pollard. It's not that it's a harmony dispensation in a tolerance, in a freedom. Yes, you know, Agusarova Munu, Ram Gabi Vairova, Kudashura Chagos, Uti. Panawa changira inana wama juku waka borowa. Bati wamuna ngagwa, atutata muzashinzi wacha misa wazo rohwa, kana uti wazo nzwai. Asichai tike mchi, mu new dispensation. That's number one. Number two, there's more focus on substantial issues that are of interest to the ordinary masses. For example, if you look at Zupco, wanufamba ne motika nema buzz, warugu wana mazupko haripo parod. Marod, aku gazirwa anga gazirwa nyika yese at the same time asi zviri kugadzirwa kuda kusama kugadzirisa ma relations nedzimwe nyika ingava dzekumadokero zviri kuitwa ne new dispensation diaspora engagement we are seeing more of that interest in engaging nguva yavamugabe diaspora yaingova yekusororedzwa vamugabe hapana pa vaizombonzwa vachinzi vazoenda kuamerica kana vaenda kuchina vakazosangana nemazimbabwe ndariko regardless of party affiliation and all that. So those are substantive bread and butter issues that the new dispensation has worked on. We have also seen some progressive economic reforms happening. They are not just happening on the political front. We are also seeing reforms of the economic reforms. In the old dispensation, there was an unrestrained culture of borrowing and spending. But look at the new dispensation. Some changes have happened in terms of restraining government spending, the culture of dishing out treasury bills, abusing the overdraft of the RBZ. There has been some tightening of the screws a little bit.
Mm-hmm.
So there are many positives.
Mr. If I may just come in there.
Some of the few.
There are a lot of people that are actually writing on our live feed at VOA, Sean, just asking that. But when you look at the economy, it's now in free fall. During the Mugabe era, they were saying they were buying bread at $1. Now it's $15. How progressive is that? And what's your take on that?
Well, Zaitika mo dispensation is a kuti. Kuti chingwa echojo chizeta dora. Urumende yanga chingo kwereta. And it is. Farazafane mumba. Kuti mumba yamo mumurukwa na chingwa. Asipa bana mai. Wachuwana turuku ndo kwereta kumarain. Right? That's one perspective. It was not a sustainable model because now look at what has happened. The new dispensation inherited massive debt. Massive debt is $8 billion from external lenders. We have about probably $15 billion domestic borrowings. So it was false comfort. It was a fake price of bread. Even in America and Canada, you don't find bread for a dollar. So that old dispensation, it was pursuing my populist measures, ekufadzavanhu, but it's in a long-term pain. Now, what the new dispensation has done is to switch over things and say, okay, let's have short-term pain for long-term gain. So people need to understand that that price was not realistic. It was a fake price. It was artificial. It was based on borrowing that was going to burden us in the future. Mm-hmm. So these are the consequences of that unrestrained borrowing that was happening in the past.
Thank you, Mr. Jones Mosara. Ngwe bandla le Zanu PF liyamuzuthi hayi Kwango kubo kwa kusenzi wa ngumkabe akusenza gali manje. One funny thing though about many people in ZANU-PF, they blame the late Robert Mugabe for everything. No one really wants to take responsibility for anything. Ngilomlaleli ecingweni kodwa ngingakayi kuye baba spandangena kona apho yamuzo yakhuluma umsana.
Well, look, Zimbabweans are not a stupid lot, and I think that we do a disservice to ourselves when we talk to Zimbabweans if they're stupid. Robert Mugabe flew the Air Zimbabwe. Mnangagwa doesn't. He flies a private chartered plane. Robert Mugabe, yes, certainly maintained prices as best as he could that Zimbabweans could afford. Mnangagwa didn't. Robert Mugabe had in his whole, in his 37 years, five people on treason charges. Mnangagwa has seven of them in 2 years. Robert Mugabe took to any other leader in the world and amassed some respect. Mnangagwa is respected by his staff. Robert Mugabe unleashed violence on the people of Zimbabwe in 2008. But it didn't send soldiers on the people. Robert Mugabe killed people. He didn't kill seven people in one day, shooting them at point blank. Robert Mugabe was a poor planner, but he didn't steal $3 billion in 6 months. So you realize that we're not even being sold a dummy. We're being made fools and stupid people by this square. Come no one to go on, not sing this song that not even anybody in Zimbabwe sings. There's some kind of reform. You have freedom of speech. Go and ask us, Carla, if there's freedom of speech in this country. Ask us if there's freedom of assembly in this country. There's none of the sort.
Well,
ask
to...
the RBZ right now, the RBZ right now is an organization for monetary fraud, defrauding the people of Zimbabwe. The Ministry of Finance serves one purpose. So this is something that the people of Zimbabwe experience every day that they never experienced in their lives before. This country has been in a bad place. This is worse. Robert Mugabe destroyed the economy. It took him 17 years to do that. It took this guy, on the other hand, 7 months to destroy it from something to nothing at all. And Zimbabweans are awake to that. They don't need to be told anything of anything about this guy. They've got him. I don't want to ask you to remember the guy everywhere.
Thank you there, Dokotela Spanda. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli?
Yeah, siyaphila, siyaphila. Baba uNkomo njani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Yo, baba uNdlovu eGoli.
Indlovu enkulu. Sungenele kuhlelo. Akusiphi umbono wakho?
Yazi inkinga ekhona nje baba uNkomo la, yokuthi sikhuluma nabantu abangezwayo abantu uma bekhuluma. Noma ngithi ngabantu abangena feeling nabantu baseZimbabwe. That's a big problem, isn't it? Ehleleni liyalibeka kahle. Kodwa yonke le mibono ekhulunywa ngabantu, abantu esikhuluma nabo, ngelaba abasizwa nokuthi sithini. All right, okokuqala. Uma bethi umdabu wayengcono kunomnankakho, asilona iqiniso leli, bayafana. Ngoba khumbula ukuthi isinkwa kumdabu uma sokuthewa idola laseZimbabwe sasesithengwa ngemalini. Abakhumbule nje lapho ukuthi laba abantu bayafana, there's no different, bayafana. Economy le khona isafana isaqhubekisiwa from kumdabu isiza kumnankakho, they're still doing the same thing. Akukabi khona umehluko, mhlawumbe sisezobona kasazi. Kodwa what MDC neZANU-PF vele abasebenzela abantu baseZimbabwe, basebenzela bona. Ngoba iMDC alibani ukuthi isebenzela abantu baseZimbabwe, there be something ababezoyenza uma kusiya kuma-election ukuze abantu bonke kubonakale ukuthi kuridiwe. So bona bakhuluma ngomlomo kuphela, thina abantu esiphansi esivotayo asikwazi ukuthi la bantu kade barobhana kanjani le phezulu. Yibo bona abakwaziyo. So into ofanele nabo be political party ofanele bebe ne intelligence yabo ezokwazi ukuvimba izani kulento eyenzayo kuze besebenze ngalo sizindaba engathi uma kuyukuthi behlulekile ukuvimba izani beqede lapho belwisane ngoba manje abasalwisani nezani sebelwisa abantu basezimbabwe ukuthi beqhubeke beshutheka ngenxa yokuthi bona abantu bekhala ukuthi umnankazi watshintsha amavoti umnankazi watshintsha amavoti okuyenza ukuthi i-political issue sezimbabwe ingekho right ayikho economy ezoba right because of this political issue uma bona bengalungisi i-political issue yabo njenge-MPC bebe yi-strong opposition party nothi le opposition party ezoma ngegama eliyi-one othi sirojiwe kathi bona bahlala barojwa sonke isikhathi bayifomeleni iparty uma kuyukuthi bengenayo i-intelligence yabo ezokwazi ukuthi izinde leyi i-political party erigari bayifomele le phathi kumele bezihlalele-ke beyeke izani isiqhubeke kuzo ihluphekise abantu kunokuthi labo bebe yi-stumbling lokhu abantu bazezimbabwe ukuthi bahlupheke.
Hayi, siyabonga baba uNdlovu ngokungena kuhlelo ba.
Siyabonga ba.
Bari kutora apo baNdlovu mafi. Anzi hapana chabuda apa. Bari kuti like many other people have been saying kuti chingwa chaita dora nenguva yaMugabe asi pari zvino hachitengeki zvachose.
Aiwa zvakawanda pana pachikwadi vanhu vari kutatsurana vachitaura mafungiro avo akasiyana siyana regai timbodzokera kuna amailinda masarira kaingizi mamuri kunzwa zviri kutaurwa nevanhu munotii nezviri kutaurwa nemacolors nevamwewo vari pano
chekutanga I think ndine muono wangu wakati siyanei nezviri kutaurwa nevanhu nekuti tikada kutarisa nguva yainzi nevanhu chingwa chaita dhora bonzi neus dhora zaziri pa-one to one vanhu ivavo zvakare nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato ndivo vaichema zvakare vachiti aiwa muri kutibata kumeso dhora rebhondi hazvisi one to one ngazvisiyiwe kuti us rizvigadzirise rega mari yese sazvakanosunungurwa kudaro pakapinda minister mutuli zvikanzi regai chii us dhora izvigadzirise muikonomi kuti tione kuti zita racho rinenge rakamira sei ndo pakatanga kuita mamaketi variation echi emari yedu tikadakutarisa izvozvi mari yedu yemuno muzimbabwe neus dhora zvikanzi one is one zvaane mari yekacho kuita big I think is one us dhora is about 15.3 kublack market iri pa-one is to 21 takuda kudzokera zvakare tichinodzokera nguva iyi yataishandisa maus dhora ziri one is to one chingwa nhasi uno chiri kuita one us dhora kana kuti 15 dollars kana tikashandisa black market rate chingwa chiri kuita about 60 ndo chokwadi chiripo asi dambudziko riri mukati menyika yedu ndeyekuti masalary evanhu nekuwanika kwemari kuri kunetsa masalary ari kungorwa nevanhu kumabasa avo haasi kufambirana nemarate eus dhora kana kufambirana nemarate acho ari pablack market that is the big elephant in the room how do we get salaries to be stable according to the inflation figures in this country that is the conversation we are supposed to be having. But we have had a very big problem over the years of an opposition that is very alarming, that wants to get people to a stage where they are so agitated and then they are all over the place causing confusion. We cannot continue like that. We've got a nation to build. We have to be realistic about some of these issues. What is it exactly that we need to do in Zimbabwe right now? What we need to do is to push for government to make sure kuti vari kupa ma-services nevashandi vese kwavanosevenza vari kuhora masalaries anoita kuti vagone kunorarama zvakanaka. Inyaya yekutokurama chialama vanhu tichizori zvatikuudza vanhu hazvisiri izvo. It is so wrong. And I ndinongwirirana nemutauriri afona uya achitaura kuti zanu DC vari kuramba vachitamba nokupenyu hwevanhu that has to stop ngatitaurira nechokwadi nyika ino haivakiki tikaramba tichinyeperana tichironderana tsuro tichiisirana mabhomba muroti ngatitaurira nechokwadi only the truth will set Zimbabwe free tigare pasi people from different having different stakeholders, whether it's church, civil society, my political parties, could how to remove Zimbabwe forward. Zvinhu kuda kugadziriswa. Timbovu papa kuda kurwira ukuru nepower nezvinhu zveZimbabwe zvichitambura.
My Masarira, many times you come across as an opposition to Nelson Chamisa and his MDC. Does that ever give you pause? Do you, you know, pause at times and think, maybe I should be talking more about what's happening in the government instead of the MDC as an opposition to the ruling ZANU-PF, not to the MDC?
The irony of it is every time when I oppose ZANU-PF, no one takes notice. But the moment that I oppose Nelson Chamisa, everyone notices that. My political party, Labour Economic and African Democrats, does not exist to address either ZANU-PF or MDC. We will criticize everything that is worth criticizing, and we will only applaud what is worth applauding. So at the end of the day, I do not exist to say that MDC is doing well when they are doing wrong. They are part of the problem in Zimbabwe. I stand to make sure that we depolarize Zimbabwe, because Zimbabweans are so polarized and toxic on partisan lines, which is so wrong. Zimbabwe is a mountain party democracy, and we cannot continue upholding wrong things because they are opposition. I have never seen Julius Malema always supporting the DA. I've never seen that. So don't expect me to be always supporting MDC because they're an opposition party. Where they are wrong, I'll call them to order, and that is exactly what I will do.
Do you admire them for, have you ever admired them for anything?
Right now, there's nothing that I admire about MDC, because they're just too antagonistic for nothing. They oppose everything for the sake of opposing. I am still yet to see the positives that they've brought in since last year after election. Everything about them is about fighting. That is one of the major reasons I had a fallout with MDC. We have been fighting since 2000. Karam karamba muchiwa mukaona zvekurwa zviri kuita. You sit on the table and say, what is the way forward? What is it that we are doing wrong? What will take this nation forward? I think I would have been sure what I can say. That's not sure to Buddha. Zimbabweans are suffering. I spent more than 3 years in saying that we're not a bit to think our worry. Did you want to say what I'm not saying? I think I'm not a bit to think our worry. We're not a bit to think our worry. I think I'm not a bit to think our worry. But TV, my paper, things are not changing for the people in Zimbabwe. Things are actually getting worse by the day. Kana zvekungo zvaramba gatitsva gei dzimwe nzira dzitsva dzekuti tigadzirise maproblems ari mukati menyika iri.
And the reason why I'm pursuing that line of questioning is because you seem to be in denial about the MDC repeatedly being denied permission to do their rallies by the police.
Why are they being denied? I answered that question. From my own point of view, there are some legal requirements that they do not allude to. And
the reason that you gave earlier is pure speculation. Okay. Mkoma Msara, tipe ufungwa dzenyu. Hanzi, mambotaura nezvekuti Vamnangagwa is a frugal leader. He has arrested expenditure, yet Vamgave was so extravagant. And Dr. Spanda vapa muenzaniso vakati mfananidzo kana kuti example vakati Vamnangagwa vari kumhanya nemahired jets mazuva ese from Dubai, from wherever. Kuva frugal kwacho kuri kupi ipapo? People don't understand, and I don't understand either.
Yeah, thank you. Toda kutaura zvinhu zvine mavhi 11. So as usual, just like what they did with the constitutional court application, which they lost free and fair, they just allege without evidence. So they need to bring to us the V11 that are showing that there is no fiscal prudence whatsoever that is happening. An explanation was already given by the presidential spokesperson as to why sometimes the president might have to hire a private jet for certain trips.
Always. He never uses Air Zimbabwe. Always he hires a jet from outside the country. Even yes, from Gweru, when he has to travel from Gweru to Bulawayo.
Yes, and I said the presidential spokesperson already explained the rationale behind that, that it is actually cheaper to do that than to have the traveling public being inconvenienced by the president diverting Air Zimbabwe to go wherever he wants. When Comrade Mugabe was doing that, there was an outcry that Air Zimbabwe is being abused, is being inconvenienced. The traveling public is being inconvenienced. The president wants to travel, so therefore they divert the route of Air Zimbabwe. So the same MDC that is now saying Mugabe must come back, at that time they were saying Mugabe must go. They should tell us, if Mugabe was so good, how come their signature slogan was Mugabe must go? You see, so there is a fatal lack of principles in the MDC. That's why you find that even on this platform, the MDC member or representative is questioning our presence here simply because we don't agree with the MDC perspective. These are the same people who claim to be Democrats. What kind of Democrats are so intolerant to divergent opinions that even on a radio platform like this, they would not want anyone who disagrees with them to be here? So one thing that becomes clear is the MDC is a fake democratic movement. They have failed both opposing. They've even failed the duty of an opposition party. What they've brought to the table is confusion, lack of principles, begging for sanctions, organizing violence, attempting to overthrow the government through unconstitutional means. So we are simply being put in a toxic environment by a political party that cannot even do the duty of opposing. So ultimately, what we hear from the MDC as usual are mere allegations which are meant to smear the president and the government. They think that if they keep on lying and lying, and if they keep on portraying President ED as a reckless spender, it's going to incite the masses to rise against the government and all that. But it's all smear campaign. It's all allegations that are devoid of V11. Mm-hmm. Until the MDC brings V11 and say, look, if ED had used Air Zimbabwe instead of a private jet, it was going to benefit this and this and this and this. The private jet costed this much versus using Air Zimbabwe or diverting Air Zimbabwe from its route. Then this will remain mere allegations by a bitter opposition that is confused, that now is supporting Mugabe, the same Mugabe that they were saying they must go. They have no principles. But with that said, the president has opened a new dispensation that has brought democracy.
Mr.
So unlike
Sarah,
them, who would not want us to appear on radio stations with them discussing and that, we welcome them and we'll continue to shine light on the incompetence, the corruption, and the sanctions begging that is in the MDC.
If you can,
so I'll be listening, but unfortunately, I won't be able to contribute. Thank you.
Okay,
thank
we're going
there.
To
it's,
lose Sarah,
17 minutes before the hour of 8 o'clock.
We have
and,
a caller.
It's before 2 o'clock here. Mm-hmm. Let's go to the caller.
Let's go to the caller, but would also like Mr. Sibanda to respond because those words were actually thrown at him. But let's take the caller they've been holding for a while. Hello, caller.
Hello, Magadi.
Tiri nani, Magadi, Truktora, nimi muri kupi?
Tiri ku South Africa.
Taura enyu stare nyu vama taura pfungwa dzinyu.
Right, you know, the Baba Tanya.
Magadi, Baba Tanya.
Aywa, Dr.
Taura itinzwe.
Na, nyayandru kudaku ngo taura ndie kuti, ayo, bubapa pinda dispensation yu, guys.
Mm-hmm.
Apana apo chachinja. But kananda kutarisa ku politics zedu, it is not that is always there for both sides. It is unquato, get MDC quato. E. Lodafu, Sotenda, my Masarira, Nokuba, and Opposite, in fact, Parakuito. You got a computer number down to a Jaina of those under the Dining, the Adoranum Store of Dodarika, the Danu, the MDC. If those who know it, Tina Zanu, Yakanda, Iripanyanga, Nagabe, 2006-2008. Kuine mabhira check angatikwanisa kuti hodwa kuzadzangoro kuti unotenga chingwa ndo pari kudzoka nhasi MDC kuti Mugabe was better than Munangagwa nokuti munangabva wazo chake changodhura kusika pasifteen dollars ukuti ukaita kuexchange there is a difference nenguva yaamugabe ndo iri kudzokwa nesame mdc yaiti mugabe must go yodzokazve ichiti mugabe was better so hatisi kuziva kuti chavanoopoza chiimunhu anenge ari paupresident here kana kuti system yezano if kana vachiopoza system yezano hapana pano paga kutombomenshena takanaka chaizi mugabe was better because tine vanhu vakada 4000 vakafa in 1 month panguva yekorera yethat period yandaina mugabe yeyo handizi so kana vachiti zvezva zviri nani zvenguva yamugabe handizi zvati vari kutarisa panguva ipi nokuti mugabe inherited acountry yanga iine zini dhora ranga riri padhuze neus kusvika kwava nemabhiyera asisina value zvachose nematrillion asi nhasi wodzoka vachiti is better I don't think the MDC will be serious.
Aiwa. I
don't think it's serious, papa.
Baba Tanya. Chingoti ga ga ga.
Pesisaiti. Nguwa za famba.
Nari zababa Tanya zaba za dona. Ipapo bati vanga wari kutaura. Vakanangana na Vasibanda. Vasibanda kana mchikwanza kupindu rosho. Anga shuri kutaura mtere rusho.
Kaona ika umtereru anenge ari kutaura ari paside namai masarira munovaziva ka but anyway nyaya iripo ndeyekuti tinomezha success yeeconomy tichitarisa zvinhu zvinenge zviripo vanhu vanobvunza munhu wezanu shuwa anoti hanzi MDC haina principle nekuti yati Mnangagwa is of course, Mugabe could present a speech at the United Nations and people would listen. Mnangagwa can't do that. He can't even talk to a group of cattle and they stop. You also clearly would say that in that regard, Mugabe at least represented his views better. Mnangagwa atanga chinyaya chake che new dispensation. Chiroi achagona kuchitaura. Zimbabwe is open for business. Yeah, Chagwana Chitaura, the leadership must be able to rally behind a point such that the nation begins to resonate. Taura is kuti Mnangagwa is illegitimate. The whole country resonates. Even Mnangagwa Ocho now agrees that he's illegitimate. And look at how he's forming this Pollard, that group that even gives them a budget simply because he's trying to buy legitimacy on the cheap. He's illegitimate because Panacha Anoguna. Munhu wezanu wanga achisupporta Mugabe for the last 37 years. Wotanzi iye anofunga kuti ari principled nokuti nhasi ava kusupporta Mnangagwa akabvisa Mugabe. Ndoka vanhu vasingatrustike kava. You can't trust them, they lie. Vakanyepera vanhu vachiita coup. Sikanzi it's not a coup. And now everybody agrees virtually it's a coup. There's nothing that Mnangagwa has said that has stood the test of time. Saka kana vachida kuwawata and keep saying what they're saying, they can do that. The bottom line is that at the end of the day, the people of Zimbabwe and the people of the world begin to realize, Hapana, there's no one I know, anga aine goodwill, because of how the world was disappointed by Mugabe after supporting him for the first few years of his presidency. The world was so willing and so welcoming to Mnangagwa, that flew away within seconds, because Hapana cha anogona. Izvo zvakatora vanhu vakatambisa mari yenyika achiti hanzi toda kuita sanctions against much against sanctions and he put more sanctions on the country. He is a threat to our national security and to the future of our country. Nenyaya yekusaziva chete munoziva kuti Mugabe waitikanganisa but aiziva pane zvaaifunga kuti ari kuita. Ava varipo mazuva anaya havana kana chavanofunga kuti vari kuita. Vari kungofamba nokuti vane tsoka, vari kungotaura nokuti vane pamukana zvakaita vanhu vamirawo nhasi papanera. It's a challenge when your country is led by people who don't take time to think about issues. Unofunga kuti munhu une maCIO, une masoja, une maministries, maresearchers, unotadza kuziva kuti chinyanya chake chemasanctions chinozokanganisa nyika wese, chinowedzera masanctions. Vakaita machi yavo nhasi by tomorrow panga pane maadditional sanctions and additional antagonism from the rest of the world, which is something that this country cannot afford. Saka vanhu venyu vari irresponsible, unconcerned and reckless and dangerous to our country, and we are better off without a government than these crooks. And I think that we need to be very clear
about those things and show the people of this country that we understand that. The MDC has been very clear time and time again. We need to sort out our country. And in order to do that, we need to get rid of all these crooks that have been cheating our country for time immemorial. And we've got to tell the truth about leadership. Provider that can bring another country to the table. Wakaedza kutaurana South Africa gore rapera vachiti ndipei mari ndi kana kuti ndibvumirei kuti ndipinde murandi inyeni muno kuitira kuti ndigadzirise nyika. Vakamunyima mari nokuti havamutrust vanhu vacho ivavo. Vakamutai waka, the only thing we can do is support you fight against sanctions. Vachienda kumasanctions Mnangagwa chinoflopa ku National Sports Stadium. Vana Ramaphosa vaitotumira madelegates avo kuenda kuAmerica kutaura vakomana nyaya masanctions hainei nesvisu. Isitavamwe tibatsirei pakucampaigna. But we're actually doing nothing about it. So if you believe Mnangagwa, your only problem is one, singular and no other. You are the only person who believes Mnangagwa. Iwe negrupu yako makagara. You are the only one. No one else believes in you.
Dokotela Spanda, vakhona abanye abantu abaningi engibaziyo abangelani le ZANU-PF abangasomalunga e-ZANU-PF. Abakhona nayo, abangabasekeli be-MDC abakhona nayo abathi, you know, alikhanyi njengebandla ukuthi lenzani kahle kahle. Imihlangano viki after viki liyalelwa ukuyenza ngamapholisa. Kodwa kuphele kunjalo kungabi lalutho uthini abantu nabanjalo
zana umbuzo omuhle kakhulu ngiyawubongela ukuthi wesilalo yilolo sikuthi silabantu bonaba abathandizela babafuna ukuthi izibabe hambele phambili babe khala ukuthi ngathi kwenzakalani sizokuba labantu ababeyengwe ngabantu abanjengalabo elilabo namhlanje kupanel laba ababethongizana abafana labo Linda Masari laba abalezimoto uLinda Masari lezi nsuku udrive imoto yesabe kayiphi ayizana manje manyangwa siwaphila imali zikaZulu engelanto ayenzayo now udubola ukhona yilolo. And abantu fanele babe abantu laba abathengiwa ngithi mina bethengiweyo and angikwazi ukuthi indaba bona bengena babe baningi kangaka kuhlelo bengenalanto abayaziyo kumba abancedisilize ngayo. Sesithi nxa sathi thina esifuna ukuthi sikwenze yikuthi siqale sitshengise uzulukazi weZimbabwe ukuthi thina singabantu abathanda ukuthula kasiphonge kulwa nje anti lizwi Linda Masari ekhuluma lapha labanye bakhe othwa ngoba labo ojojerama bahlala bethu njani labo Nicky Mangwana lokunguminista kwabo lokho okuthiwa ngu-energy nayo Mnangagwa uyabethwa njalo MDC ithanda ukuthi ukulwa kuphela ngabafuna ukukhulumisana sathi no sizabayekela abantu laba sitshengise iZimbabwe ukuthi no thina nxa sikhuluma ukuthi abantu laba kabakhulumeki labo abantu laba kakudlaleki labo abantu laba badlala ngemthetho kabalandeli umthetho kufanele kwazi kathele sizizile zonke selisazi akunsuku ezingaki even nabantu base-Britain nabo-America bebuya kithi besithi ayi lina bantu lithanda udlakela kalifuna ukukhulumisana labantu sathi hayi lisibona silobukhokheli obuncane bese licabanga ukuthi ubukhokheli bethu buthanda udlakela hayi thina sithanda ukuthula sizawulandela umthetho wabantu laba okwensuku ezithile sibone kumba abantu laba bazayenza bazadlala kuhle kwezepolitics la namhlanje sokusegcikeni ukuthi ungaze wenze namhlanje ngikutshele mntakamama ngitshele emapholiseni mina ngitshele emapholiseni afuna ukuqambela amanga ngibazisa ukuthi into liyenzayo leli nabantu ukuthi lenzengani selabhana i-MDC izalihlupha lezanuyeni leyi ngoba abantu bezimbabwe bangacina sebesithi no kakusasebenzeki under i-MDC ngoba i-MDC iyasisibhaniwe lebese lingaselamuntu ozakwenzani ozancedisa ukuthi into ukuthi kube lokukhulumisana akuselamuntu osetafuleni sisenzela khonokho ukuthi abantu abafana laba elilabo lapha kupanel bahambe besithi hayi i-MDC ithanda ukukhuluma i-MDC ithanda ukulwa kuphela thina ithi sacela abantu ngemva kokhetho silitshontshele ukuthi hayi kakhulumisana kulungisa ilizwe abantu benu bayala ngakho ngiyathemba ukuthi namhlanje sokumgceke kubani lobani ukuthi abathanda ukulwa ngobani abadinga ukuxabanisa iZimbabwe ngubani ababulala umkhonomi kwele Zimbabwe ngobani ngabe kunjalo hayi sizaqhubekela phambili uzulukazi weZimbabwe ngiyambonga ukuthi usekubona sokusegcikeni ukuthi iMDC iyakwanisa ukuthi izikhame okwesikhatshana izama ukutshengisa uzulukazi weZimbabwe ukuthi hayi sidlale le ndwangu zona sidla umbe emasimini.
Amai Linda Masari, just to explain Zuru Taurana, Dr. Spanda, Anzi, bato renyu rakatengwa nezano makapuwa nemotokari amuri kufamba naye.
Chekutanga ndoda kutanga ndataura naivo vankumuleko kuti vasave mushamarari wezvinhu zvavasingazivi. Ndinodzokera kwavari ivo kubato ravo gore rakapera muri Sizwigwai naCharlton Wendy vanga vasingabvi kufurazi raChiwenga kwaraigara vachinopiwa ma2000 nemawiki. Ivo vachanyisa kana ivo vankurumbeko vanoziva futi kuti fuel yavaiisa kuMDC yaibva kuna kuda Tsagwirei. Ndinovafumura ndikavapedza izvozvo nekuti ivo havana kana kutombochena zvamuchose. Vane makore vachidyidzana nezanup f kubva vatangirai vachiri vapenyu vachiudza vana vese mubato kuti musatore minda ndeyezanup f asi vese vakuru ikoko vane minda yavainotora kuti nevanhu vevezanup f vachamisa chaivo vaiva nemabhizinesi navamugabe. Saka hapana chavanoda kutitaurira nekuti tichazosvika panguva yatichazotaura chokwadi chese chekuti MDC ribato ranga richitibata kumeso kwemakore. Ndokusaka nesu vamwe takarisiya nekuti takaona kusviba kwaro neuori hwaro. Tichienda mberi zvakare vanoda kuramba vachishedzera nyaya dzeuori, nyaya dzekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero. Vanombunyikidzirwa kodzero nani? Ivo vaine vhayolensi inopfuura yehurumende iripo iye zvino. Taritai mune zvakaitika pahazesaosensesatati zvakaitika kumasvingo. Vanorovana pachavo Tudy Stevenson akarohwa nani, Elton Mangoma akarohwa nani. Tikatarisa zvakare corruption iri MDC yakawandisa zvekutoti hatina confidence yekuti bato iroro rikatora matome kutonga rinyika ino. Vanosvika vese vachisvika vachinorya vachipedza corruption. Vane maMP mangani akamboita accountable kune vanhu vakavavhotera kuti constituency development fund yakashandei. Mari inouya yemaMP inouya kubato yavanowana kuparliament mamiriyoni yakashandei. Last year mari iyoyo yese about 600,000 yakapinda maaccount mavachamisa vakaidya vega. Imwe yacho yakasara haina kutaumbira makampeni. Hakuna kana MP 1 akapiwa mari pamari yemapato. Ndinotaura zvakawanda. Hatidi kuti kana tichitaura zvinhu zviri maringe nenyika yedu toigadzirisa sei people get personal because titoriwone zvakawanda zvatinoziva zvavanoita. Mari dzavanotya mamiting avanopinda akawanda vachinotora mari vachipesanisa vanhu musoro. Saka vanhu ngavafunda kutanga kutaura zvekwavasina kuswera nekuti ina handina mari yezanup f yandinobata. Handina mota yakabva kuzanup f. Bato rinonzi ridhe rakagadzirwa pasi pemuti kumba kwangu nematrade unionist anga aneta nekunyeperwa nezctu vanga vaneta nekunyeperwa nemdc nekuti isu tisu tiri kutambudzika mukati menyika ino. Hatimbofa takaregedza kuzvirwira nokuti hapa nguva yekurwira kodzero dzemahevhu noti isu vasina chinhu tigadzise nyika yedu. Ini ndiri mudzimai ari kuzvirimira mumunda wekumusha ndichirima chiwana mari yangu kutopako. Ndiri mudzimai ari kuswera achikorokoza kuti vana vangu vagone kunorarama. Zvavo vanoswera tinyepera vari maseko avo vachifunga zvanondipedza. Handipedzeke nokuti handina kugadzirwa nemdc. Ndakazvigadzira ndega ndine kozi yandinorwira. Ndinorwira kuti mukadzi wese ari mukati menyika ino nevanhu vese vasina mukana nekuti vagone kunozvimirira vave financial independent vave vawane masocial economic rights avo vakwanise kuzviwana. Handira kuvetsura ndichinyombana nevanhu ndichifunga kuti ndaseva zvekuti.
Aiwa tinotenda.
Kumuleko Tsivanda ndechekuti Chinese student politics yakapera. Zvenyu zvamasora musakubatora nezvo sora muchituka vanhu zvinoitwa kuzinhasi rekuma university. Kana tava panguva yatire zvematongerwo enyika chaizvo chaizvo we exchange ideas nekuti kuswera chinyombana nekutukana ndatendanga.
Vasibanda motipa mazwi enyu ekupedzisira todzokera zvakare mukutarisa kuti pane zvasanduka here 2 years tiri pasi pehurumende yava Munangagwa.
Aiwa ka munoziva kuti hapana cheripo. Tinongoziva kuti vamunangagwa zvavanoita ndozvavo zvokungonyepa zvino kutenga vanhu kutenga manyuzipepa vachiti hanzi vanoda kuti vafambise nyaya dzekungoti vanhu vasaziva chokwadi. Chinonzi pachirungu ite competitive authoritarianism. Ndo yatiri kuona pano inotenga vanhu vachipuwa mari dzimotikari. Vanhu vemanyuzipepa vanopuwa mari dzimotikari kuti vafambidze nyaya dzekunyepa. Iwo vachingova ndivo vanenge vachirya mari dzevanhu dzenyika. Saka tinoti kuvana veZimbabwe vachamisa vachataura nemi musi wa20. Munoziva kuti mutungamiri watambudzwa zvikuru sane zano uye munoziva kuti zano inovenga vanhu vanoichallenja zvechokwadi. Yogoti ivo vanenge vatengwa yavo ndo vanenge vachinzi vanopuwa dzimotikari nemari zvakadai. Vachamisa izvezvo havabvumidzwe kana kufamba papi zvapo vachisangana nevanhu nenyaya yekuti vanozikara nezano basa ravanoita rekuda kusunungura vana veZimbabwe. Tinoti vana veZimbabwe ngavarambe vachisimba ipapo nekuti tikafambidzana pamwe
chete. Thank you, Doc. I'm afraid we'll have to leave it there. Isikhathi sesihambile. Olivalelisayo Mntungamile Nkomo.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying have a very good weekend. Bye-bye.